This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chivabvu 28 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vabereki nevana vechikoro vanopinda migwagwa vachiratidzira kusafarira kwavo urongwa hwehurumende hwekuda kubhadharisa bvunzo dzegrade 7.
Nyanzvi dzozeya zviri kuitika mumapato anopikisa zvichitevera zviri kubuda muMTC Renewal Team.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mazana nemazana evana vechikoro pamwe nevabereki vavo nhasi vapinda mumigwagwa vachinyunyuta nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekuda kubhadharisa mari yebvunzo pagrade 7 pamwe nekuwedzera mari yebvunzo dzeordinary level. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Avo vabereki nevana vechikoro apo vange vachiratidzira vachiimba vakananga kumuzinda webazi redzidzo yeprimary nesecondary muHarare. Vabereki nevana ava avo vabva munzvimbo zhinji muHarare vanoti havakwanisi kubhadhara mari iri kudiwa nehurumende sezvo vakatoomerwa neupenyu uye vachitotadza kubvisa mari yechikoro chaiyo. Bvunzo dzeO-level dziri kukwidzwa kubva kumadhora 13 pasubject rimwe kusvika pamadhora 15 kutanga gore rino. Mumwe wevabereki ava amai Esnat Lindani avo vanogara mumusha wemufakose vati vari kuratidzira kuitira kuti hurumende izvizive kuti havana mari uye zvinhu zvakaoma. Mumwe mubereki anogara mumusha werugare amai Tambudzai Kala vanoti urongwa hwebazi redzidzo yezvikoro zvepasi hunovashamisa uye havazivi kuti hurumende inofunga kuti vanowana pimari yacho kana makambani chaiwo ari kutadza kubhadhara vashandi kwemwedzi yakawanda. Mumwe wemudzidzi wekune chimwe chikoro chiri mumusha wezengeza kuchitungwiza aramba kudomwa nezita anoti anotsigira chirongwa chekuti bvunzo dzegrade 7 dziitwe pachena.
Ndoda kuti vasabhadhare maexamination vanyore mahara.
Mumwe vabereki ava vaadmire munava vakurudzira kuti hurumende isiyane neurongwa hwekubvisisa mari vana vanoda kunyora bvunzo dzegrade 7. Vanotiwo hurumende haifanirwe kuwedzera mari yebvunzo dzeO-level.
Kutofamba mumaprovhinzi vachitaura kuti vabereki varambisise kubhadhara maexam fees nekuti kutyorwa kwekodzero dzevabereki nevana vechikoro. Nekuti constitution yakaiswa nehurumende nenyika nevanhu veZimbabwe inotaura kuti vana vanofanira kudzidza pachena. Ko kana vava kuti vabereki ngavabhadhare vana vavo maexam fee vari kurevei?
Mukuru wesangano reZim Rights iro rangeri chitungamira kuratidzira kwanhasi vaOK Machisa vanoti vacharamba vachiratidzira mumatunhu ese kuitira kuti hurumende isaenderere mberi neurongwa uhu.
Isusu tiri kuti semhuri yeZimbabwe takatogozherwa kudhara, hatikwanisi kubhadhara mari idzodzo. Vakawedzera futi maexamination fees eordinary level, eO-level. Isusu again semhuri yeZimbabwe tiri kuti hatikwanisi, takatogozherwa kudhara. Mari yacho hatina, iyo hurumende kana isina mari isusu tozoiwana kupi?
Kana gurukota rezvidzidzo yezvikoro zvepasi vaLazarus Dokora vakabudirira panyaya iyi zvinoreva kuti vana vegrade 7 vachange vobvisa madhora matatu pasubject imwe neimwe chete uye mari yebvunzo dzeO-level ichakwidzwa nemadhora maviri pasubject rega rega. Kubvira pavakatanga kutaura nezveurongwa uhu vadokora vari kushorwa nemunhu wese munyika kusanganisira nyanzvi munyaya yezvedzidzo, nhengo dzeparamende, vabereki pamwe nevana vechikoro. Vadokora varamba kutaura nesu pamusoro penyaya iyi vachiti taifanira kutaura nemutauri webazi ravo uyo ange akadzima mbozhanhare yake. Vamachisa vati vanyorerawo kuparamende nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu vachitsutsumwa nenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Gakava rangariri pakati pekanzure guta reBulawayo nevamwe magari rasvika kumagumo zvichitevera kuwirirana kwavapo. Gakava iri iro ranga rasvika makore 12 rangariri redzimba dzakavakwa pasi pechirongwa cheMillennium Housing Scheme. Kanzuri inonzi yanga ichirendesa dzimba idzi uku vagari vachiti dzimba idzi dzinofanirwa kuti dzipiwe kuvagari dzoita dzavo. Vagari vanga vachiti sezvo dzimba idzi dzakavakwa nemari yevanobatsira, kanzuri haifanirwe kuramba ichiteresa vanhu mitero kuti vagare mudzimba idzi, asi kuti idzipe kumutemo, udzipe zviri pamutemo kuvagari. Mushure mekunetsana uku, kanzuri yeguta reBulawayo yakazobvuma kuti dzimba idzi dzichive dzevagari ava zviri pamutemo.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vashoropodza America nhasi zvitevera danho rayo rekusunga vamwe vakuru vakuru munyaya dzenhabvu, izvo zvinonzi neRussia urongwa hweAmerica hwekuda kutonga vanhu vasiri munyika mayo. VaPutin vataura paterevhizheni kuti America iri kuedza kudzivirira kuti mutungamiri weFIFA vaSepp Blatter vasavhoterwe zvakare. Sarudzo yemutungamiri mutsva iri kuitwa mangwana muFIFA, apo vaBlatter vari kukwidzana nemunhu mumwe chete kuitira kuti vatungamire FIFA kwetemu yechishanu. Mitambo yeWorld Cup iri kuitirwa muRussia muna 2018. Mashoko avaPutin anotevera mashoko ebazi ravo rezvekunze kwenyika, iro rakati zviri kuitwa neAmerica kuda kushandisa zvisiri pamutemo utongo hwayo mune dzimwe nyika. Hapana mashoko ati apindurwa neAmerica. Kupiwa kweRussia mukana wekuita World Cup muna 2018 kuri kuferefetwa neSwitzerland zvichinzi pakaitwa uori pamwe nechioko muhomwe.
Svondo yeCatholic Church muBurundi inoti iri kubvisa rutsigiro rwayo kusarudzo dzichaitwa munyika iyi zvichitevera mirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika. Mabhishopu esvondo iyi aburitsa gwaro nhasi achikumbira nhengo dzechechi iyi dziri mukomisheni inoona nezvesarudzo kuti vageze maoko avo saPirato mukomisheni iyi. Nezuro hurumende yemuBurundi yakakumbira vanhu vemunyika iyi kuti vabatsire nemari urongwa hwesarudzo dziri kuitwa mwedzi unouya, sezvo vekunze vari kuti vachambomisa kuisa mari yavo musarudzo idzi kana mutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vakaenderera mberi neurongwa hwavo huri kupikiswa hwekuda kukwikwidza kuitira kuti vatonge kwetemu yechitatu.
Vamwe vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika nevanoonawo zvavo vanoti zviri kuitika mubato reMDC Renewal Team zvekunetsana kunonzi kuri kuitika mubato sezvakaziviswa neZuro nemumwe wevatungamiri vebato iri vaElton Mangoma zvinogona zvakare kuti bato idzva iri ritsemuke nepakati. Vachitaura neZuro kuvatori venhau vachiramba mhosva yekurara nemudzimai wenhengo yebato ravo yavari kupomerwa, vaMangoma vakati vane ruzivo rwekuti pane dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kuda kuvakanganisa nekusvibisa zita ravo. MDC Renewal Team ibato rakatsemukawo kubva mubato reMDCT mushure mekutsemuka zvekare kwebato iri pachiumbwa MDC inotungamirwa navaWashman Ncube.
Ima mubato ravaNcube ndo makabudawo rimwe bato rinopikisa reMDC 99 raitungamirwa navaJob Sikala, avo vakanetsanawo navaNcube vakazopedzisira vadzokera kuMDCT. Mamwe mapato akaita semavambo kusiledon nezapu akanga atovepowo pachizotevera mamwe matsva akaita seNational Constitutional Assembly kana kuti NCA, Zimbabwe Freedom Front nerimwe idzva rakaparurwa svondo rino rinonzi Zimbabweans United for Democracy kana kuti ZUNDE, pamwe nemamwe mapato madiki ose ari kupikisa bato riri kutonga reZANU PF. Vamwe vanoti kuwanda kwemapato anopikisa munyika mucherechedzo wekuti mune utongo hwejecherere. Asi vamwe vanoti kuwanda kwemapato uku kunotadzisa mapato anopikisa kutora masimba kubva kubato rinenge richitonga sezvo mavhoti achipedzisira atsemurwa tsemurwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachaos mangongera pamwe nemutauriri werimwe bato rinopikisa reNCA vamadhokuchivasa. Tatanga nokubvunza vamangongera kuti vanoona sei kuwanda pamwe nematambudziko anonzi ari mumapato anopikisa aya.
Ichocho ichokwadi kuti mapato ezvematongerwo enyika emuZimbabwe ari kuramba achitsemuka uyezve kuri kuramba kuchingotangwa mamwe zuva nezuva. Toziziva kuti mapato anokwanisa kutangwa mukati chenyika dzemuAfrica dzakawanda kunana Zambia, Malawi nedzimwe nyika dzakadaro. Kune mapolitical parties akawanda chaizvo, but izvozvo izvo zvine tambudziko rekuti kana mukazotarisa zvinobuda mutsarudzo, tomboti tarisa tsarudzo dzaitika muZimbabwe makore gumi apfuura kubva muna 2000 kunyanyanyanya tikatarisa tsarudzo dzaitika after 2005 MDC yaita split yayo yekutanga, munoona inini kuti maresults iwayo anoratidza kuti mumamwe maconstituents kana kuti mumamwe madistricts kwairuza opposition dai kwanga kuri kuti vaicontesta maelections iwayo vakabatana vaikwanisa kunge vachitya ZANU PF, zvaigona kunge zvakachinja zvinobuda musarudzo munyika yeZimbabwe.
Vachivasa, maonero enyu nepfungwa dzenyu pamusoro pekuwanda kuri kuramba kuchingoitawo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa hurumende uye mapato iwayo achiramba achiita matambudziko anogona kuti mapato iyo aramba achitsemuka zvakare?
Tingati kuwanda kwemaopposition political parties isusu seNCA toona chiro chinhu chakanakira vana veZimbabwe. Zvoita kuti munhu anenge achida kusarudza bato raanenge achiti iri ndo bato rangu randosapotera revezvematongerwo enyika anokwanisa kunge ane machoices akawanda kana mapolitical parties akawanda. Chinhu chakanaka kudemokrasi kuziva kuti hai zvakangofanira zvoitwa kumachechi zviya, kuti vekuzioni vanoenda kuzioni, vekudhachi vanoenda kudhachi, vekuroma vanoenda kuroma. Zvinobatsira kana zvikaitika mupolitics ndonga zvoita kuti opposition politics dzinge dzakakura, nekuti munhu haazorina excuse yangapa kuti aiwa inini ndakundovhotera ZANU PF nokuti pamwe hapana rimwe bato rinozadzikisa zvido zvangu. Ndokunga ndochokutanga izvo. Chechipiri panyaya yamanotaura yekupatsanuka kwemaopposition political parties, tingati isu seNCA chinhu chatoona sokuti chinhu chinotirwadza zvikuru, kuti hatifungi kuti isu seopposition chinokura nekuti mamwe maoppositions anenge ariko anenge achiita nematambudziko anenge achimawira kana kuti anenge achipatsanuka. Izvi zvinongotira kuti isu seopposition tinge tiri very weak. Ndinongova kuti itoriwo tarisiro yedu seNCA kuti zvinenge zvichinetsa kuna renewal ikoko kauni mamaopposition political parties kana pane zvinenge zvichivanetsa, ingativawo tarisiro yedu kuti vakakwanisa kunge vachigadzirisa zvinhu zvoita kuti opposition inge yakasimba muZimbabwe.
Vamangongera, ndakubatai muromo muchida kutaura zvikonzero zvamunofunga kundo zviri kukonzera matambudziko iwayo emumapato anopikisa.
Pane zvakawanda zvinokonzera kuti mapato ange achisplita kana kuti vange vachiita madifferences anozopedzisira zvaakunzi avo vanotanga musangano wavo, avo vatangawo wavo. Kana takatarisa maruling party akafanana neZANU PF, chiri kunyanya kukonzera kuti patange mhirizhonga kana kuti masplita ataakuona inyaya yekuti hamuna clear succession plan yekuti kana vamugabe vachinge vazoenda ndiani achatora masimba. Kana tiri kuopposition politics zvakafanana neshangadzi dzangu dzekuMDC, inyaya imwe chete iyoyo yekusava neclear succession plan kuti okay iwowo ndiwo uri kutonga ndiwe Morgan Tsvangirai, but kana uchinge wazobva zvichafamba sei? Hatina tradition kana kuti culture yesuccession planning mupolitics dzedu. Tinonyanyoita politics dziya dzemadhara kuti aiwa ndimudhara nhingi chete varipo, kana mudhara vatoripo zvakanaka, mudhara ndiye chete, mudhara ndiye chete. Politics dzekuti mudhara ndo dzatikuwadza.
Vachivasa,
ndofunga nawo nyaya yavarimutaura kuti ndofunga kuti isusu toona soti maopposition political parties anga agara ariko isu tisati tavakowo seNCA ndo reason yekuti tisangatofomwa seNCA serimwe bato. Ndoti pane zvakawanda zvatanga tisingatenderani nazvo, sezvo izvi zvakawanda zvinotaurwa navamangongera kuti tatisingatenderani nenyaya yekuti yechizanu chimwe chacho kuti aiwa inini chete ndiri ndomwanza kutungamira hapana mwe munhu angakwanisa kutungamira kandi story imene hapana angatokutungamira ndofunga kuti idzi itunga dzezanu pf zvotozikanwa kuti kuzane ndokunoziva mugabe chete vamugabe ndovanoziva zvese
vamangongera mungaona here nerimwe zuva mapato iwaya anopikisa achizobatana kuumba bato rimwe chete
kuwanda kwemapato kwakanaka mukoma kunoita kuti vanhu vawane machoice dambudziko ratinozoita nderekudaiwo political system yedu inonzi iyo first past the post kureva kuti it's a simple majority kana iwewo uchinge wadyiwa kana ndikakudya ne-one vote hauchatongi kunana South Africa kwakanaka kuti kune proportional representation so masita amunowana muparliament anoenderana nekuti wemi matora mabhota akadini but muzimbabwe kana uchinge wadyiwa whether waita 2 million mumwe waita 2 million and one kana pari paparliamendary watodyiwa
vachwasa munoti nenyaya yekuti mapato anopikisa anga achibatana kuumba chinhu chimwe pakurwapo
nyaya iripo ndeyekuti katasvika pasarudzo maopposition vanokwanisa kugara pasi vachiona kuti vangaita sei kuti vanga ane mastrategies anokwanisa kuti vange vachikunda hazvina dambudziko chakangokosha ndechekuti imwe neimwe pati inoramba iri pati yayo vanhu vanokwanisa kutaurirana seopposition zvichagona vamangongera ndotenderana nazvo
vanga vari mutauriri webato reNCA vamadhoki Chivasa manzwawo zvakare kubva kune nyanzvi mune zvematongerwo enyika vakazvimirira vachavasi mangongera vaviri ava vanga vachitaura nestudio 7 vari parunare muHarare.
Kunyange hazvo mubati wehomwe MDC Renewal Team vaElton Mangoma vakaudza vatori venhau kuti nyaya dziri kuburitswa dzekuti vakatora mukadzi wemunhu Manyepo vamwe vachiri kuramba kutambira izvi. Vamangoma vakati aya mabasa evamwe vanhu vari mubato ravo vari kuda kusvibisa zita ravo. Asi murume ane mukadzi ari pagakava iri vaBelieve Tevera vaudza Chris Gandhi weStudio 7 kuti vamangoma havasi kutaura chokwadi.
Vamangoma vakamenochi chakavapindawo zvekuti vakasvika pakuda kuchiva mukadzi wangu ane 20 years ane is 6 years young than mwana wavo wokupedzisira kusvika pakumutora pamba achisiya mwana ane 1 year behind achitambura asina anomuchengeta zvikatatozomuendesa kumusha vakanomurojera kumaubra pene pacivic center vadaro inini ndakaita tsvakurudzo yangu ndanaona kuti ndivamangoma vazviita ndobva ndazvibudisawo ndichitaurira vanhu vemurinyiwa kuti ndo zviri kuitika ndobva ndaona kuti varipo vamwe vari kuda kuzvivanza kusvika ndazviendesa kunewspaper saka nhasi ndati ndaendesa tsamba ndakubuda muya ndaona traki yasvika yanga ina vakomana vangu vari more than 18 kubva vabuda akatanga kundiataka. Traki iyoyo ndavamangoma yewhite iri kudraivhwa nemukomana anonzi Fortune anga achilida gurupu iroro mukomana anonzi Pardon Maenga Hama saka vandirova kusvikira pazouya umwe murume abudisa pfuti ndokuti vandirege dai zvavasiri izvozvo zvodai vandikuvadza zvazvatozorova neumwe munhu anga asangana mhosva andachingofamba naye vakamukuvadza.
Wati une umbowo ungatiudza kuti umbowo hwacho hwaunawo hwakamira sei?
Umbowo ndine mamessages andinawo andakachengeta nemarecorded voices eshamwari dzavo dzichitaura zvese zvaiitika vachizvinareta ndoumbo hwandinahwo hwandinokwanisa kubuda ndichiprovha kuti vamangoma vaida nemukadzi wangu. Naizvozvo mukadzi wangu akabvuma kuti aidana navamangoma ivo havasi kuzviramba havasati vazviramba ndakavachallenja ine many platforms ndikati uri kuzviramba here havasi kukwanisa kuzviramba.
Avo vanga vari vaBelieve Tevera vachitaura vari parunare na Chris Gandhi weStudio 7.
Mumiriri weBulawayo East mudare reparamende muzvare Tawita Kumalo veMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai vanoti vari kutambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reConstitutional Court unorambidza kusungwa kwemadzimai anenge awanikwa achizvifambirawo gausiku. Muzvare Kumalo vanoti mutongo uyu uchabatsira mukuremekedza kodzero dzemadzimai munyika. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navo pamusoro penyaya iyi kuti tinzwe maonero avo.
Ndakambonyunyuta nenyaya iyoyo paparamende yemuZimbabwe. Vanhu vakawanda muZimbabwe vakandishoropodza. Kune mutemo unonzi Criminal Law Codification and Reform Act Chapter 923. Mutemo uyowo unopa mapurisa kodzero yokuti vasunge vanhukadzi vanofamba usiku nemhaka yokuti vari kuti vari kutsvaka zvechihuri. Inini nhau yangu yakabva pekuti sei kana ndiri mukadzi ndichifamba nemurume mapurisa akasvika anosunga inini mukadzi wosiya murume. Saka ndikapinda mupariamende ndikati kana zvakadaro muchikona kuti mubvise mutemo uyu zviri nani kuti mulegalize prostitution kuitira kuti vakadzi ava vafambe because muri kutyora kodzero dzevakadzi kuti vafambe usiku. Saka constitutional court vairovera maoko because vaizoona kuti zvakakosha kuti kuri kutyora kodzero dzevakadzi kuti vafambe usiku nemutemo uyuwo because mutemo uyuwo hauremekedzi vakadzi uyewo vakadzi vakawanda vamwe manesi vanotaidza usiku vamwe vachibva kuchikoro vamwe vachibva mumabhaisikopu vosungirwa kuti vanofamba usiku. Saka tozvikudza zvaitwa neconstitutional court ndinevimbiso yekuti vanodzidzisa vakadzi kodzero dzavo vachasvika shoko iroro kuti mutemo iwowo hausisipo nemhaka yokuti vangachityora kodzero yemadzimai.
Munoona mapurisa achizotora kuridziro iyi here kana kuti achizoremekedza mutongo uwoyu here?
Chatofanira kuita pari zvino ndezvokuti ndiri kukurudzai mese madzimai muZimbabwe ukangofamba usiku mukangosungwa zvichizimasungirwa munoita chihure motiudzawo kuitira kuti nyaya iyo tidzokere kumadhare ezvimhosva unosungisa mapurisa kutyora kodzero dzevakadzi nemhaka yekuti bumbiro romutemo rinochengetedza kodzero dzevakadzi. Ndinevimbiso yekuti zvikangoitika izvozvo mashoko iwo akasvika kwatiri tichamhanyawozve kuti tione kuti nyaya inogadziriswa uye vamapurisa ngaadzidziswe kuti kune judgment yaiitwa neconstitutional court ngaisvike mapuma stations ese mapurisa vazive kuti nyaya dzavo dzokusunga vakadzi nekuti vafamba usiku vari kuita chihuri hazvichabvumikwe izvozvo because vari kutyora bumbiro romutemo.
Vanga vari muzvare Tawita Kumalo vanoe nhengo yeparamende inomirira MDC team Bulawayo East vanga vachitaura vari parunare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mutongo wedare reconstitutional court wekuti mapurisa asansunga vanhukadzi nguva dzeusiku vachizvifambira havo nekuvafungidzira kuti vanenge vachiita zveupfambi ipo pasina umboo.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu tumirai matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext messages nemawhatsapp, pamwe nemashoko amunotitumira pafacebook yedu yeVOA Shona. Yekutanga tsamba inoti tinotenda inoti muri vahombe rambai muchibata basa kusvika tabva muHuranda. Ndikwazisirei mudzimai wangu Eba nevana vanoti Charity Memory Thrill, Theocentric na Silia. Silayo Inkosi ndimukoma taura hondo vanyora paFacebook.
Mumwe munyori mukoma David Mugwazi vanoti makadiko vakomana, tinofara chose nebasa ramunoita kutizivisa zviri kuitika munyika nekuti pasina imi hatina chokwadi. Ndimhoreserei mudzimai wangu Rudo Mupome nevana vangu kuWaterfalls, ndatenda zvangu.
Mumwe anoti vashandi veStudio 7 ndinoshivira kuti ndimbokurayirai zijongwe chairo, mugonero wenyu basa handigone kutsanangura asi kuti rambai makadaro, Mwari ngaakuchengetei nguva dzose. Ndimhoresereiwo sangano reJignition Church pasi rose, vabereki vangu baba Edward Ganga nemhuri, vana vangu Owen na Ryan. Ndini Thomas Ganga, ndiri mamuzanzi kuSouth Africa.
Mumwe anonzi Prive Muleya anoti jonga blessing nevamwe venyu basa munogona, rambai makadaro. Mundifarisirewo murume wangu Even Though Nyaningwe Everson nemudzimai wavo Mazivisa vari kumasvingo kumwenezi.
Ma WhatsApp nhasi ijawi blessing Poli ari kumasvingo anoti zvinhu zvakati omera, rambai makadaro varume. Ndifarisirei Zeti kuchingwizi.
Mumwe anoti makadiva komana nevasikana basa munogona chaizvo. Murambe makasimba sedombo. Mundifarisirowo vose vekwamahesi. Ndini wenyu pilot vekwamahesi kuSouth Africa.
Mumwe anoti ko makadii mko majonga naBlessing pamberi neGraft vakomana. Musakande mupini pasi nekuti gudo rabata mahobi. Tanzania yakasununguka tanzwa nekusungwa kuno kuSouth Africa. Zvinhu zvakangoita miribidi kumuka kwosina hudyu kuti tiende kumba tinoona kuri kuzvisungirira mukanwa mampere kana kuzvikanda kwanditi ari kuti kusundudzira mukanwa mampere kusvika riiniko tichiona pfumbu nai vana veZimbabwe moresaiwo vekwangu kuzaka kwamachemedze ndoitwa mukoma mufaro.
Mukoma mufaro vanoruka shona yemandorokwati.
Vanoirova.
Tapinda mugokwe kuno mumwe anoti kuno kugokwe kwauma hapana chekubata. Kotoni haina mari zuva rakapisa mbeu kukorokoza. Mapurisa ari kusunga vanhu 2 years mujeri todini ava ndimukoma K kugokwe.
Mwanotiwo manheru vateereri vestudio 7 ndinoda kuwazisa mhuri yese yekwamukunga pamwe neva Shamarari veStudio 7 ndinyu wenyu Austin kuno kuSouth Africa kuno kuri nani ndozvaari kutaura
ndinoti famba ine bhora timu yakabayiwa vakomana ndikwazireiwo mhuri yose yekwamunyari pamwe chete nambuya vangu vahemu ndinoti murare zvakanaka ndini wenyu Joseph Gaza muPretoria naSouth Africa yakaipirwa nekunyora tsamba Blessing
inenge yakaipirwa tinemwe iri kubva kuSouth Africa kwakare ichitiyo ndinofara nebasa ramunoita ndikwazireiwo vatsigiri veMDCT kuzaka West ndini Onias Zinguo kuno kuSouth Africa.
Mumwe anoti makadii mukoma Blessing namukoma Jonga ndinoti pamberi nebasa ndoda kukwazisa sekuru vangu baba Nyasha muHarare kuWaterfalls nemukoma wangu Ngoni kuKwekwe nababa namai Mangirazi kuno kugokwe ndapedza ndini Patrick Sibanda kuno kugokwe kwamufungo.
Ini zita rangu ndinonzi Petros Zimva ndinobva kuzaka kwaBenzi ndinotsvagawo hama dzaamai vangu vanonzi vekwamupunguzi vanogara kwamachekenyere kuri kuzaka. Ini parizvino ndiri kuSouth Africa. Please vana sekuru ndinodawo kukuzivai kana muchindinzwa ndifonerewo panhamba dzinoti 0027738052864. Namba idzi zvakare 0027738052864. Ndatambura vana sekuru vangu zvinhu hazvisi kufamba ndini muzukuru wenyu Petros Zimva.
Aiva vateereri tinoti kune vakateerera batsirai mukoma Petros nekutumira angava matext message kana WhatsApp kupanhamba dzavakupai dzinoti 0027738052864. Sezvo nguva yedu yapera ndo inoita shanjika yekuti tisaramba tichiverenga tsamba dzenyu asi tinokurudzirai kuti rambai muchidzokorora nekutumira tsamba kuno tichidziverenga mazuva ose.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga pamwe nezviri kuitika munharaunda menyu nemuupenyu hwenyu. Email yedu studio7@voanews.com. Matext messages kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi.
Vabereki nevana vechikoro vanopinda mugwagwa vachiratidzira kusafarira kwavo urongwa hwehurumende hwekuda kubhadharisa bvunzo dzegrade 7.
Nyanzvi dzazeya zviri kuitika mumapato anopikisa zvichitevera zviri kuramba zvichiitika mumapato aya zvekupatsanurana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neno wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Pari zvino ndokusiyai mumaoko aJonga naChris Gande munhau dzechirungu.